Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 13/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasurose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day.
Radio inopinda pese pese and masets radio mishina yacho kana ka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera radio yako pai pafoni pako. Saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingamupinyi zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki veZanu PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reWorld Radio Day, nyanzvi dzichiti kunyangwe radio iri nzira yakakoshesesa pakufambisa mashoko, hurumende haisi kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini samaonero angu redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vomuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova radio. Hongu mumadhorobheni inga maradio ingakundwa nokuti kuona vanhu vano maTV, maDSTV, vane maInternet. But kana tichitaura sepopulation yeZimbabwe yese, radio handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau Dr. Wellington Kadzikwa vanobvumirana navarukuni vachiti radio yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Radio inopinda pese pese and masets eradio mishina yacho kana ka radio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera radio yako pai pafoni pako. Saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekuzwikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweradio, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo, vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimbopai muenzaniso wecyclone Idai yakaitika kuChimanimani. Kwakamhanyirwa ikoko, vatapwe nhau vakaenda. Mumashure mwemwedzi yakati kuti ingave miviri havana kuzogarako. Asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko nanhasi uno, ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani, nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mafashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru nopikisa munyika reMDC valokutamborinya Nyoka vaudza Studio 7 kuti nepenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzakarere rimwe. Vati chinodiwa inepenyuro dzinoburisa nhau nemashoko asina divi raakarerekera.
Saka nhasi tikangoti World ZANU-PF Radio Day kana muri muno muZimbabwe. Tiri kukundwa nenyika dzakafanana namaLaos dzine maradio stations akawanda chaizvo. Asi isusu kwaane makore 40 years taita independence, taita kuzvitonga kuzere, tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yeZANU-PF chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva.
Vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika.
Chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati nyika yeZimbabwe. Asi vana Studio 7 vanototepfenyura vari kuAmerica panzvimbo yekuti vatepfenyura vari muno muZimbabwe kupa mwana weZimbabwe mukana wekuteerera zvakasiyana-siyana. Zvototinzwisa tsitsi kuti mwana weZimbabwe anotepfenyura ari kuAmerica asi achitaura nyaya dzemuno muZimbabwe.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vati kushayikwa kwenhepfenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo vanoti dzabatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vati zvinosuisa kuti hurumende inoramba yakasunga masai isai nekuti inoona sekuti radio inoshandiswa zvematongerwo enyika.
Inyaya yekuti hatina development approach yekuti radio inokwanisa kushandiswa for development, economic development, social development yenyika. Tinongoiona sekuti radio inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika. Saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolize radio nekuti vanhu vanoti pachirungu radio is the medium of the dumb. Unongoda nzeve dzako cheti kana ichitaurwa nechinyanja, ichitaurwa neshona, ichitaurwa nendevele kungonzwa. Saka munhu wese neredio anokwanisa kunzwa.
Vamasuku vati nepfenyuro dzakaita seStudio 7 neVOP dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enepfenyuro dzemuno. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nepfenyuro yaanoda. Vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo Broadcasting Authority of Zimbabwe ichange yave kupa marezinisi kunepfenyuro dzematunhu.
Vangomirira kuti vaise kubhodhi ravo reapprove. Bhodhi rikango approve call out yacho nemaninga acho zvatopera. Muchato kuti ngatasa munyuzive muno here vaudo license total license. Saka hapasina dragging zvokunzi zviya zviyaka. Isusu vamwe tinoita zvatinoreva, tinoreva zvatinoita.
Asi makore makumana Zimbabwe yawana kuzvitonga. Munyika mune nepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedzemakambani hurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neZimpapers kana vanhu vari mubato riri kutonga reZANU-PF. Nyika dzakaita seZambia dzine nepfenyuro dzinodarika 140 uye zhinji dzacho ndedzemumatunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yekucherechedzwa kwezuva reWorld Radio Day munyika, vanhu nhasi vaungana paurongwa hwaitirwa muguta reGweru uko nyanzvi munyaya dzekutepfenyura dzaratidza kusafara nekunonoka kwehurumende kuvhura mukana wenhepfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zuva iri racherechedzwa zvine mutsindo muguta reGweru uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko, vamiririri vehurumende, vatepfenyuri venhau pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri weZimbabwe Association of Community Radios, ZACRAS, amai Vivian Marara Zhangazha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa marezinesi nhepfenyuro dzematunhu, havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe marezinesi aya.
Tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuapplya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei. Pari zvino vari kuti vanoda 8500 Zimbabwe dollars inokwana kuva iyo 500 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Kana munhu azopiwa rezinesi anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika 17,000 Zimbabwe dollars inokwana kuva 1,000 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo, uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuekonomi kwedu uye kuti vanhu vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi yekutepfenyura dzakasununguka. Asi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura, vakati bazi ravo ramushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo. Only that anga aripo anga ari mune imwe currency. Aya mune imwe currency. Uye ndakaona yaikugunununa vanhu vakawanda. Yanga iri 306,000 yekuma TV. Ndekuma TV andeti. Yanga iripo before taitai. Yanga iri 19,000 US. Chita iso muzachomona. Kuti yaitova pe yanga yakawandisa. Dani ripo yeshina yeshi. Saka tukuti hapana chatakanomboita. Zvatakangoita ndezvongoti takapindura mari yeshi tushandisa. Kuti tangoisa interbank yanga iripo pamusumo we tikati aiwa katishandisa ina iyoyo. Hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudi. Saka aiwa hatsimari dzakawandisa.
Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutrangwa, avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi, vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University, vaPeter Mugari, vatsinhirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro, vachiti zvinotepfenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. Vamugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi nhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Boka revechidiki rezano PF rinoti harinei neurongwa hwevaimbo vevatungamiri veboka iri vaGodfrey Tsenengamu navaLouis Matutu rwekurwisana neuori. VaMatutu navaTsenengamu vakamiswa basa nekomiti yepamusoro yebato ravo zvichitevera kudoma kwavakaita vana muzvinabhizimusi vatatu vavari kupomera mhosva yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League vatendai Chirau, vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika, havasi kuzotsigira urongwa hwavatsenengamu navaMatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapata akasiyana-siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muZimbabwe. VaChirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa rekurwisa uori munyika, ivo sevechidiki vezanu PF havasi kuzoenda kugungano ravatsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda, vachiti vatsenengamu navaMatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo.
Isusu seZanu PF Youth League tine zvatinotevera, tine onga watinotevera, tine direction yatinoteerera. Isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira, isu isitogadzira zvedu seZanu PF. Tikunyanya kusimbirana panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite.
Zvichakadai, mutauri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaStephen Chuma, vaudza Studio 7 kuti havana ine gungano ravatsenenga muiri, vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uhori munyika.
Zvigoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenenga mu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uhori. Isu tinoona riri dambe nekuti vatsenenga vari kutaridza pachena kuti zvavari kutaura ndezvemugotsi matsuru.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi, icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamu vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU PF neMDC vauya here kana kuti kwete, vachiti vamwe vari mune zvematongerwo enyika ndivo vari kutadzisa kuti uori hupere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF Youth League, Muzvare Yeukai Simba neGavi vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Uye zvekare taura nyaya yekuti kuri kuitwa census, kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende yakanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vatichakurudzira kuti vaende kunoregister kunovhota.
Vatiwo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira Malawi vafora zvakare vachienda kumahofisi yekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi, vachida kuti makomishina ose asiye basa nekukundikana kwavo kuita basa nemazvo musarudzo dzachivabvo 2019. Vaimbo vemeya weNew York vaMike Bloomberg vari kusimuka mukurwira kuti ndiani achamirira bato reDemocratic Party. Izvi zvaita kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party vawane mukana wekutanga kuvatakata pamwe nekuvashoropodza. Komisheni inoona nezveutano muChina yakazivisa svondo rapera kuti zvizvarwa zveChina zvinosvika chidimbu chemiriyoni zvakatombogumana nevanhu vakaongororwa kuti vane coronavirus iyo yakatanga muguta repakati penyika iyi reWuhan. Mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimusi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kwehupfumi hwenyika akonzera mutauro munyika, vamwe vachiti anoita sekuti bato reZANU PF riri kuchengetedza vari kuita zveuori. Asi vamwewo ndivo vanoti Mashoko avachina masa ariko kurudzira vanenge vaine humbo wekuti paitwa uori vamhangare kumapurisa, kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuNational Prosecution Authority, kwete kumhanyira kuita misangano nevatori venhau pasina humbowo. Vachina masa vakaudza bepa nhau reHerald kuti kufumura mazita evanenge vachipomerwa kuita zveuori kunoita kuti vemabhizimusi vanenge vafumurwa vatize munyika vachienda muupoteri, izvo zvisingazobatsire kukura kweupfumi hwenyika. Vakatiwo upfumi hwenyika hunofanirwa kukudzwa nevemabhizimusi vemunyika, uye kuvafumura kunogona kuita kuti vekunze vatya kuzosima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyora anoona nezvisarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemashoko akataurwa navachina masa.
Zvokwadi vachina masa kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba. Nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota vumbavha ndovavoti kwainyararai nekuti mbavha dzinozotiza. Mbavha kanga dziripotwe dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa. Ndoka mutemo wenyika. Ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane list yenaming and shaming. Vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu, mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakafira mudumbu, hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa, ivo voti kwainyararai. Makambozivawo kupi izvozvo?
Vachuma, munoti nenyaya iri mudariro iyi?
Mukoma wangu waMapfume ndotaira kuti igweta vakatatodzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvobatwa sei, zvinofamba sei. Vachina masa pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka achitaura mazita evanhu, angachazo kuti isusu tinoziva even vaMapfume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekoranisi, kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa. Munhu echibahwa achisungwa kana nemhosva mumadare uko echibvapiwa sentensi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navachinamasi ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right, chienda kakuzaki, chienda kakumapurisa, chienda kakuNational Prosecuting Authority, nehumbo wacho ndozvangachitaura nestatement yavachinamasa dzedza.
VaMafume, munoti?
Zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvari zvichitaurwa navachina masa. Kuba kana tikabibwa senyika, kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona. Kushayiwa raramo kuno munyika hamusi kumuona. Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba. Iko zvino Sakunda iri kuramba kuinda kuparlamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino ibveni wadyajena weZANU-PF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kubvi vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota iko zvino Attorney General chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge iriri zimbwa rinobata vane corruption rakataura kuti aiwa tiri kutadza kubata corruption nekuti kumapurisa kune vari korapti, kumakosi kune vari korapti, kumaloya kune vari korapti, kumapepa kune vari korapti, kuzani kune vari korapti, kune huori kwese uko.
VaChuma, muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kunana Zaki nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati, hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho?
Kana tine uombo hwacho, vaMafume is a lawyer, he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute. Chero uchida usingadi even uchizeva for sure kuti munhu uya akaurayiwa kana kuti akaba uyu, but kana usina umbo hwacho tete munhu uya anobuda scot free kwoita kunge takuita catch and release. But yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho, saka tovabata sei? Then apa takutanga kushungurudzana manje. And ndozvandataura kuti kune hatred ka kungovengana chete kungoona munhu yaoti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine sindrome iyoyo, akabudirira zvikwambo ichi akazwana sei izvozvi
tiri anona tiri majerasi natural so tikuti let's avoid such things because munhu kana ane mari yake echitsvedzi yake mumukamudaro anogumisira abuda outside the country like what Stray Matthew did. Stray Matthew achagara munhu arugara kuna America South Africa because he was hounded out by some jealous people vanga vachibvira kuti munhu mutema anobva muno Zimbabwe anogona kuita company inogona kukura kunge Econet Limited kaandirika saka ndozva vachitaura pa seminar chisaite target ichada soma zvati umwe munhu kana ane mari yake anorunyara rwave zvepolitics rwave zvaiita zvebusiness anogumisa kuti ndakandipota kuti ndinoita business right now Stray Matthew is investing in other countries that money that he could have invested muno.
Vanga vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kumunyoranwana nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Murairidzi mutsva wechikwata chemaWarriors Zdravo Lugorusic ave muZimbabwe kuti atange basa rake remakore maviri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu aratidzwa kuvateveri vemutambo wenhabvu nhasi masikati mushure mekusvika muZimbabwe nezuro kuzotanga basa iro akapiwa masvondo maviri apfuura. Lugorusic achange ari pabasa iri kwemakore maviri ayo achange achiongororwa pese panotamba chikwata chake kuona kuti anokodzera here kuti arambe achirairidza maHoria. Asi Lugorusic haana kuvimbisa huchi nemukaka achiti iye veruzhinji vasamuone semutumwa waMwari asi kuti achaita basa rake nepese paanogona. Ini handisi mutumwa waMwari auya kuzoshandura nhabvu yemuZimbabwe nekuita mashiripiti asi tese tikabatana zvinhu zvinofamba. Murairidzi uyu anoti chikwata chake hachisi kuzoonekwa nekutaura kwepamuromo chete asi nematambiro acho munhandare. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti Lugorusic anofanira kudarika zvakaitwa nevamwe varairidzi avo vakaendesa maWarriors kumafainari eNations Cup. Vakamambo vanoti kunyange hazvo achibva kunze kwenyika Lugorusic akabvuma kutambiriswa mari yemuZimbabwe kunyange hazvo vasina kutaura kuti ari kuwana mari.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe but my figures acho it's private between him and Zif atu kwanza kuyadivulge.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Leopold Munende anoti kunyange hazvo nhoroondo yaLugorusic isina kusimba akakwanisa kuendesa maWarriors kuAfcon veruzhinji vangafare.
Chitarisiro chedu ndechekuti akakwanisa kuunganidza maplayers edu vana Kama vezana Musona nana Kadeora nana Kamba vati vakusimukira tokwanisawo kuti at least tikamukwanisa kuti takwanisa kuenda kuAfcon regular tichiramba tichingoenda torwisawo kuenda kuWorld Cup tingafara.
Kunze kweSudan Lugorusic akarairidza chikwata cheGo Mahia neAFC Leopards kuKenya, Simba FC Tanzania, Asante Kotoko neAshanti Goldfields kuGhana. Asi ruzivo rwake muZimbabwe ruri kutanga kuongororwa mwedzi unouya apo maWarriors ari kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 na30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zuva reWorld Radio Day pamwe nemabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau nemashoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day. Nyanzvi munyaya dzekutefenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingaidzo zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutefenyura. Vechidiki veZANU PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuunikai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 Nhlolanja 2020 ngoFraxides Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu, zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano ukubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesigugula eBinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtrangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru enkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayilesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezichiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kubomakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Sina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Lelilanga lihle kakhulu. Siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo silithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akulamali abazabe bezikhupha kodwa i community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazi weGechenge ePlumtree umnumzana Thomas Thole uthi lokhe belinde ukuthola isichenxe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokhu kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhluphe saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe nxa siqathanisa ngamazwe angamakhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Ngizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse balokhu belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM uNkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukucakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio icakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli ngoba phela nxa ungadulaleli iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakenye kulento enje 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 usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathe sisikhangela indaba lesebhinga bele radio engeyabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni uNkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqhakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unuwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhla ka 13 Nhlolanja minyaka yonke ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye United Nations Education Scientific and Cultural Organization iUNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabaningi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi zokuxhumana phakathi kukaZulu. Iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagasi ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuse ilizwe leZimbabwe kalayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lowa amalayisensi okusakaza nxa emthetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza iZBC lomsakazo ozimele iRadio VOP umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa ke hatshi ayisinjonge imisakazo. Injonge imisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile besitsho lokho abangabe bekukholisa lalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi ngasenza izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo. Ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana. Uziqhubela umsebenzi wakho, uzitshayela ugatshopo wakho mbe uhlakula. Ngakho-ke lokhu isaqakathekile kakhulu.
Umele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende usalungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le msakazo, esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
Sithakazelela okwenzwa nguhulumende ukuthi useyenza ama-steps okuthi ama-community radios ebe khona. Singakhangela since July oka-2019 sokube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona, and u-permanent secretary o-Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, uMr. Nick Mangwana, sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama-licenses angu-40 azahamba kuma-community radios, but ku-2020 bazabe bekhangele 10 ama-communities ukuthi bebanike ama-licenses. And nge-Friday last week seba publisha ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba la community radios bebe kwazi ukuthi banga apply kanjani, loku define ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini. Njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios mele bebhadale application fee e 8500.
Unobhala ukugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvume yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe.
Urongwa hokupa malayisensi hwava pachiyero chapamusoro. Tatova pedo pedo izvozvi. Panga pane dambudziko remutemo.
Uhlelo lokupiwa kwamalayisensi solokusibanga saphezulu bekulodubo lwemithetho. Umthetho esasilawo wawunga 2001, bekumele senze imithetho. Sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu olwedluleyo.
Kodwa umsekeli wesikhulume se-MDC uMnumzana Luke Tambo Nyoka uthi uhulumende we-ZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst the very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice.
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu, sizwa ilizwi linye. EZimbabwe akulalanga le-radio, lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangako. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Ama-license amaningi aphiwa abantu beZANU-PF.
Ngomnyaka ka-2001 uhulumende wethula umthetho owe Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe, BAZ, eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvume yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa, MISA, labo Zimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athukulule amagagazi zisebenzisa isisekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyisindaba phendule. Lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakalayo elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula, impahla kanye lokudla. Kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zebhinga ikakhulu ensungwale lakhukhula izindlu amabholoho lemigwaqo njalo iningi liphephe ngokukhwela ezihlahleni. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ochasisela uSithandekile Mhlanga oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi siletheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe ezigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phandle. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale, ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani, ukwenzela ukuthi uZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo divorce olukhona. Kule nhlanganiso evele ikhona ngapha koBulawayo ehlanganisa amabandla wonke, yiyo esifuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone ukuthi singenza njani, kuze kube lomonakalo etsholotsho. Sasebenza sonke, sathumeza ukudla, kwaba lomonakalo ethimanimani, sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathe silapho edinga bese sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu, kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhanyi phandle, ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yizulu, abantwana abancane kulabo mama. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhanyi phandle, kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala. Kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla, so sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyancedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lengubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko, njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima. Ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzuzo yezinto ezingakhangela ukusiza omama, njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane, abantwana abezimoto ezesidikelwe imizi yabo, bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende lawo besengenele ngamsebenzi. Into esinanzeleleyo ukuthi njalo esivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa, ngenxa yokuthi abantu abakhona ngani abaningi abalakuthi abalalini.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 a.m. lakushortwave, 12080 laku-15775 kilohertz ushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama, sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaya esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladini jengisela ifuna wonke amalunga ekomishini elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika, uTroy Price, usechile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections. Kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalonyaka. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempopo elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempopo ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 isindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqabe ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifaka singasebenzi ngayo, silokunye okungcono esibonanda kungasebenza, asikufake empela etafuleni ukwenzela ona kulungiswe kuhambe. Njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba. Awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo, kumbe okuzenziwa eTsholotsho, kumbe okuzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo. Ngathi hayi, koBulawayo lapha mina ngibona ngathi impuphu le ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedorobheni zana ngoba yize zigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emsikeni omnyama lwaba ukuthi i-black market. Azihambiseni impuphu lezi emalokishini lapho esihlala khona, ezitolo zethu lapho esithenga khona. Lapho engikwazi konona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi ihlala khona ephelandaba kumbe eminyela. Nxa uthuma sebonakale ukuthi funa ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawukanithuma suzamani. Kodwa nxa uthuma ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpuphu ahambe endlini. So kusiba ngcono yiubono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminister wethu lapho koBulawayo uhulumende Bulawayo uwamukele wona lowo mbono, yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So hanta kwenti akusho ukuthi nxa uhulumende ngaziyeseleza amakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona antaona vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye, nantu daba bamangweni.
Aphela nguziba uthi mazeliyalo ukuthi coupon kayisebenzi. Khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho. Kodwa okukhona madoda ukuthi iZanu PF le ebusayele sebephelelwe imizamo. Into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian, ngama-communist kudala ngama-1930-something, sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu, kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo. Uhulumende kwezanu PF uzama ukubambabamba zonke izindawo, kabayekele lokhu ukuba belokhu becontrola izinto senza ama-subsidy, kabavula ukufika abantu nganxa ngifuna ukuyathenga umumbu, ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo. Lokhu uba belokhu becontrola izinto, ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama, akusithi lutho. Kakungena engqondweni yabantu bezanu PF ukuthi ukukontrola, ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi kuthi akulethi kudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu, liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu. Hathi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho madoda.
Baba Chuma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hayi abantu bezanu sebephelelwe imboni.
Uthela wenkosi yabona ucunuli yabona izami iyayizonda kakhulu. Hambi aba then kuhle ngoba kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izandu yefenze lokho, kwesikhathi bethi hayi ikhulumende ibe separate. But nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende izimele yedwa, nxa kukube bethi hayi izami yenze lokho. Anyway, yike ngithile kona ngathi hayi asikuthi ngileta yikuphelelwa, ngikubonisana ngoba ntiyabona abanye abantu abafisa imibono naleyo ngamasivu seven sabanjengami layo usitela wesikhathi asikwazi nokuthi basupportani bekonaphana phakani nokuthi wena wayi befake kona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo. Asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni siwenda lisebenzele lisinhle ukuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hayi abantu bavinta kuyasebenza kusebenze ukuhle kunjeyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala. Uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi ikhona ukuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vele abantu usebenza ngemali vele ebantwini yona lalo ngama taxes. Uhulumeni olalelayo kakhulu angaze ngibona uhulumeni olalelayo ngelo njengo president wethu umdala wami yalalela lokho ngikhuluma sokusasa uyabe lapha ezolalela abantu balapha emathebeleleni into eyangayenzakali kudala sesilobaba washiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu lapha kobulawayo but lo wethu lo hawu hlale efikile njalo nje lapha kobulawayo azalale le sedawu sethu kwazisa isedawu siyalala uyalala lapha sibile efuna uzolalela abantu bangabe emathebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abakukhulumenda abathethe akunani le card yephatha kunani lani kunani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa ngiwephumula ingafikela ephumula east kocover siyibonde nathi imbuka ibuyile aso sivume njengesihlalo nje ephumula east ukuthi sibone ama-rolles esiye emuva esithatha esihamba but nxa isetown lapha bafikela banobona ama-rolles esithatha futhi eseyikhipha kwi-backdoor ngale ungababuza ukuthi hayi sihambisa kwenye ishopeth ethize esemganini sihambisa kwenye ishopeth esemagwegwe uyaphelela phela lawo iphawu but nxa isifike emagwegwe sesithi hayi hayi phela imbubula esifike kithi emagwegwe kumekuthengwe yithi abahlali balapha emagwegwe and mna that's another way ekubamba i-corruption lokuthi yona impuku itholakale ebantwini bonke so singaphe kuhlale ngokuzonda ngoba sizonda izanti so much vele konke ekwenzayo vele awusabona into enhle ngayo akula asifiki indawo sinyekanjalo
ungasigqibela mnumzana ngwenye
ye mina ngithi mina ngilokhu engichasisa ukuthi impuphu yayikhona izanu PF uhulumeni wezanu PF engakakhulumi ngokusubsidiza bakhungukuthi nje besithi subsidiza yahle yanyambalala ukuthi ukuthi kuyahambelana la mapolisa akhona athi umfika kavuleke abantu bathenge umumba lapha abazuya khona balungisa impuphu yabo bathenge impuphu laba abafuna khona abantu nxa becomputha intengo yehla.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7.
Chilane mina
Chilane mina
Asekhona
yena majeje wena
Chilane mina
Maphimbo amnandi ngempela asekhona amachichi iso isihloko sengoma le siphiwa iliqembo lembube iLed Speed Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembo okwamashabalala asithikalale ngokuthula. Singakagqibiki uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje kuZulu weZimbabwe umanyela lamanye amazwi womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana, iLife Talk iza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.